Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 30 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende yeZimbabwe nhasi yadeedza mumiririri weAmerica muZimbabwe kuti vazotizotaurirana navo maererano nezvavari kuposta paTwitter pavo.
Zimbabwe yodaidza mumiriri weAmerica munyika ichiratidza kunyunyuta nezviri kuitwa nemuzinda uyu.
Vanogona kunge vari kuda kuputa put up a brave face yekuda kunyembedzera kunge vari revolutionary vanokwanisa kuconfrontana neAmerica zvagara iri rhetoric yanga isimboshanda kare.
Asi vamwe vanoti uyu mutsindo wejongwe. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende yakanonoka kugadzirisa matambudziko munyaya dzezveupfumi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru kumuzinda weAmerica muZimbabwe kana kuti Charged Affairs amai Elaine French vadaidzwa nhasi kumahofisi ehurumende emunhu mutapa building mushure mekunge hurumende yanyunyuta nemashoko emuzinda wayo wemuzinda weAmerica panyaya yesarudzo. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutauriri wemuzinda weAmerica audza Studio 7 kuti America yaramba yakamera semusambangwena pakuti inokurudzira sarudzo dzakachena. Asi vemuzinda weAmerica vati vachatura mashoko kuvatori venhau mangwana. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaLevit Mugejo vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti hurumende yadaidza mumiriri weAmerica muZimbabwe.
Honge hurumende yeZimbabwe nhasi yadeedza mumiririri weAmerica muZimbabwe kuti vazotizotaurirana navo maererano nezvavari kuposta paTwitter pavo vachitaura nezvemaelections ekuZimbabwe izvo zvaita kuti tivadeedze tinzwisisane kuti ko naichi imwe nyika nenyika hadzibvumidzwi kupindira mune zvematongerwo edzimwe nyika.
Vamugeje vatiwo
Zimbabwe inokoshesa hukama hwayo neAmerica. Tinoda kuti hukama huwindire mberi, saka petinoona zvimwe panenge pasina kuti tsvarukato tinoshedzana tombobvunzana kuti konai zvii zvaitika kuti tisadyidzana zvakanaka.
Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Haramba vange vati mumiriri weAmerica muZimbabwe ari kudaidzwa kuzotsanangura pamusoro pechinyorwa chemuzinda wenyika iyi chakaiswa paTwitter chichikurudzira kuti veruzhinji vavhote murunyararo. Vacharamba vati chinyorwa ichi chinoratidza kuti America iri kupindira matongerwo enyika yeZimbabwe. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vati zviri kuitwa neAmerica izvi zvinonyadzisa.
Vanopindira munyaya dzezvekuvhotwa kwehurumende yeZimbabwe savanani. Zimbabwe haivhoterwi kuDallas kana kuChicago kana kuWashington. Inovhoterwa muHarare, Bulawayo, kuBuyera, kunyamapanda, kuPlumtree, kuZambezi.
Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati havatarisira kuti dzimwe nyika dzipindire matongerwo eZimbabwe.
Hatikurudzire kuti pave nenyika inopindira mune zvedzimwe nyika. Asi dambudziko guru ratiri kutonyatsoona pano nderekuti chiposhi tine hurumende yakundikana kumaneja mafezi munyika mayo inoramba ichivhurira kuti vekunze vapinde
asi vamasarore vati havaone chakaipa pane zvinonzi zvakataurwa nemuzinda weamerica vachiti hurumende yezimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena uye dzine runyararo sezvinonzi zvakakurudzirwa nemuzinda weamerica
saka tiri kuona kuti musha wedu waita washaya baba baba vamwe chete vari kutumira malobbyists kuna ana America kugwasira vakagwadama vachikumbira hurumende yekuAmerica kuti ivabatsire panze pekuti mari iyoyo vaiinvesti vatange kuti munyika muno muve neproduction ndo vari kuti exposure painterference asiwo tichitarisa kudaro pakuti zvavari kutaura izvi vari kuzvitaurirei tinoona kuti vari kuzvitaurira zvinhu zviviri chekutanga vanogona kunge vari kuda ku to put up a brave face yekuda kunyembedzera kunge vari revolutionary vanokwanisa kukonfrontana neAmerica zvagara iri rhetoriki yanga isimboshanda kare asi tichiziva kuti pasi pemwoyo pavo magwara
nyanzvi munyadzi zvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaishanda neUniversity of Zimbabwe Dr. Wellington Gadzikwa vati zvinonzi zvakaitwa neAmerica zvitarisirwe pamitemo inobata nyaya dzekushandidzana nekudyidzana kwenyika yeVienna Convention vachiti Zimbabwe nekodzero yekuramba zvainenge isiri kufara nezvinoitwa nedzimwe nyika
Zimbabwe nekodzero yekuti iudzive America kuti azvamakuita isi hatifani nazvo
Ukama pakati peZimbabwe neAmerica hauna kunyatsomira zvakanaka zvichitevera kutemerwa zvirango neAmerica kwakaitwa vamwe vatungamiriri vehurumende vachipomerwa mhosva dzekutonga nedemo asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora ivhu kubva kuvachena ichipa vatema ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kukurudzira veruzhinji kuti vanotarisa mazita avo mugwaro revavhoti vachitiwo zuva resarudzo rinofanirwa kuchitaurwa kuti vanhu vakwanise kuronga. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa vataura izvapo vaenda kwavakanyoresa kuzovhota vari kukuwadzana 2 primary school kunotarisa kuti zita ravo ririmo here mugwaro revavhoti.
Munozviziva kuti kamushoko munonzi zvakanyorwa rikadzimwa. Itsika yekuti kana anenge aita zvunhu zvinonyorwa zvichidzimwa kunyanya nyanya medu kuno muzeki nerumborworwo. Saka ndati pamwe unogona kunge wakadzimwawo asi ndatenda kuti hapa ndauya zita rangu richimo. Asi revamwe vasina kutarisa rakanyorwa rikati. Ndikadzimwa saka shopo rondopa kunyika nderokuti kune vadzimi uyai mutarise mazita enyu
vachamisa vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti dambudziko revane mazita ari kushayikwa mugwaro revavhoti rigadziriswe kuitira kuti munhu wese avhote panozosvika nguva yesarudzo mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai Zembe vati kunyange zvazvo vakawana zita ravo ririmo mugwaro revavhoti havazivi kuti musi wesarudzo vachawana nariripo here vachishora kwavati kusabudiswa pachena kwegwaro rese revavhoti
asi hazvina chivimbo chekuti musiwo wacho wokushara ndinenge ndirimo mumagwaro acho nokuti gwaro ravavhoti iko zvino rese riri kuitwa chipakirwa harisi kupiwa vanhu
mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vati vatsigiri vavo vari kunoongorora gwaro revavhoti vaine kunyunyuta
ruzhinji ravo rurikuenda kunotarisa mazita havasi kuwana mufaro ikoko nekuti mazita mamwe ashiftiwa kuendeswa kunzvimbo dzavasati vambovhotera zvinoita kuti tinge tichitaura zvekare kuti ndo nyaya yatanga takaendesa kumatare kuconstitutional court nekuhigh court
vadhube vati sebato vanoda kuti gwaro rekutarwa kwemiganhu rigadziriswe kusati kwambotaurwa zvekuti sarudzo dzinoitwa rini vachamisa vatiwo pavanopinda pachigaro hurumende yavo ichagadzirisawo nyaya yekuti vanhu vakwanise kuongorora gwaro revavhoti vachishandisa uminzha hwechizvino zvino
zvinoda kuti tichifamba tiende pauchapupu hwemaplatforms akakura yekuti vanhu vanongocheka online pano kuuya tichiita zvemudungwe tichiuya panzvimbo tichinowa kuona mazita zvakasara kumashure asi ndoka zvinozouyawo pahurumende itsva yatiri kuuya nayo panopfuurwa muna Augusta
vashorawo kwavati kusataurwa kwezuva richaitwa sarudzo vachiti zuva rinofanirwa kutaurwa kuti vanhu vaite gadziriro
tingaiti nyaya yekuti 2 months 3 months harisati aenda kuelection vanhu havasi kuziva date remaelection. Vanhu vari kungofembera fembera. Kuna naKenya andoziva 2027 musi wakati muna August kune maelections. Ndozvinoitwa kunharaunda nekunzvimbo dzaane gusa ruzhinji yavapamusoro. Tofanira kugadzira bumbero redu remutemo, tichinje mutemo uyu kuitira kuti vanhu vazive mwedzi. Kana kuti nguva mavhiki anofananga achiitwa sarudzo.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaive vakatarisirwa nezuro kuzivisa nezvezuva resarudzo sezvavakavimbisa kubhinga nemusi womugovera. Asi izvi hazvina kuzoitika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba, asi mune mamwe mapepanhau vacharamba vangoti zuva irichaziviswa munguva inotevera. Vachamisa vanyunyutawo nezvesangano rakazvimiririra refo Forever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ iro rinodyidzana nebato reZANU-PF ravati riri kukanganisa mashandiro ekomishini inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reFAZ panyaya iyi uyewo tatadza kubata sachigaro weZeka Mai Priscilla Chigumba kanawo mutevedzeri wavo vaRodney Kiwa pamwe nemukuru anoona nezvesarudzo mukomishini iyi vaUtoiles Laigwana sezvo nharambozha dzavo dzanga dzisingadairwi. Mune imwe nyaya vaZembe vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vachazenge vachitsigira utungamiriri wavachamisa musarudzo dziri kutarisirwa muna nyamavhuvhu idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusvika kuMalawi mangwana kumusangano nemutungamiriri wenyika iyi vaLazarus Chakwera vakanangana nekusimbaridza ukama nekudyidzana kwenyika mbiri idzi. Nhasi muLilongwe panga paine musangano wemakurukota kugadzirira musangano mukuru uyu. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe ndevaJoram Gumbo vanove gurukota muhofisi yavaMnangagwa. Vachinyora padande mutandarao reTwitter, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati Malawi inotengesera Zimbabwe zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$30 million pagore, iyo Zimbabwe ichitengesera Malawi zvemamiriyoni matanhatu kana kuti US$6 million chete. Mukuzeya nezvemusangano uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Hongu tiri kuno kuMalawi kuLilongwe patiri kusangana nehurumende yeMalawi ichisangana nehurumende yeZimbabwe. Donzvo remusangano uyu ndiwo kuvandudza kudyidzana kwedu neMalawi kuona kuti zvii zvinotitadziri, zvii zvinodzosirika sure vana zvinabhizinesi kuti kudyidzana kwedu kuenderera mberi. Zvese izvi tiri kuzvitarisira tiri kuno kuLilongwe.
Zvii zvingatarisirwe nevanhu kuti zvinge zvichibuda kumusanganowo?
Pane maagreements akati kuti achasainiranwa pakati penyika mbiri idzi anova iwo atinoshandisa kuti tinyatso kudyidzana, titore kudyidzana kwedu neMalawi tiise pachimhando chepamusoro-soro. Saka izvi ndo zviri kuitika kuno tiri kuMalawi. Takatarisira futi kushanya kwemukuru wenyika vanova ivo Comrade Dr. E.G. Mnangagwa vachange vachizouya kuno kuMalawi kuzosimbiridza zvakare ukama hweZimbabwe neMalawi.
Ukama uhu hwakakosha zvakadi vaMugejo?
Malawi neZimbabwe tine ukama hwakakosha, tine ukama hwepedyo, mashamwari epedyo. Saka tinoona kana even tinotarisa mhando dzese dzokudyidzana ndo dziri kutarisirwa kuno kuMalawi kuti zvii zvatingaita kuti zvititore ukama hwedu pachidanho chepamusoro-soro ndo zvatiri kuita tiri kuno kuMalawi.
Pane zvaitwa kusvika pari zvino, mungati musangano uyu wabudirira here kuita zvamanga makatarisira?
Ndinoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe vese vakateerera kuti musangano uyu wabudirira zvikuru. Waita pane maagreements akati kuti abvumiranwa anotoda kusvika kana gumi chaiwo.
Mutauriri webasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Kumisangano yekusimbaradza ukama nekudyidzana iri kuitwa neZimbabwe nedzimwe nyika inobatsira here? Blessing Abato onyanzwe munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Ligi yatinofanira kutambira mairi ndeyekuenda kuEurope. Ndokune mabusiness akakura, ndokune mainvestors, ndokune vemari yakawanda. Hatinofanira kuChina.
Sei zvakakosha kuenda kuChina?
Ndokune mari zhinji. China ine makambani anosvika ine 490 companies out of 500 companies, best companies in the world they are in China. Kwete ana Malawi. Uyu mutambo warombo watiri kuita vana warombo wasina kana cent. Hapana kana news apa dzekunyora kuti kune chichabuda kubva kuMalawi. Ma trade figures atiri kuona ari kubuda kuti Zimbabwe apa gore inotengesa zvigadzirwa zvinosvika $6 million kuenda kuMalawi. $6 million. Imari pocket money yevanhu vari kuEurope. Haisiri mari inganyirwa panyika tichiri kuita business. Malawi yacho ichitengeserawo zvinhu zvinoita $30 million. Kutoreva kuti Malawi yakatopfuma fura isusu patrade up. Saka hapana business rinobuda kuMalawi.
Sei muchidaro?
Malawi economy yayo yakabatwa nefodya. 65% yeekonomi yeMalawi iri pafodya. Ratinaro muno machita kuzoisa ura imwe fodya wacho is still number 1 muAfrica. Yeti fodya iroyo harina biggest share muekonomi yedu nokuti agriculture yese itiko 5% yeekonomi yeZimbabwe. Saka kunotamba nevarombo, mutambo wevarombo hapana chinobuda ipapapa. Maligi yedu ndeyekuEurope, western countries kuAmerica, Canada. Ndokwata kwa mukuru nyika chienda ikoko. Tozoziva kuti akutaura business. Izvana Malawi zvaa nguva yatiri tuda game changers yavarombo. Tina chinobuda ikoko.
Nyanzo munyadzo zvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vechidiki vakawanda vanoita zvekurima vanoti kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kana kuti climate change kuri kuvhiringa mabasa avo sezvo vasina zvikwanisiro zvekurwisa dambudziko iri. Mutoro wedu wenhau dzevechidiki Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti kuchinja kwamamiriro ekunze kuri kuita kuti gora ridzikire zvakanyanya sezvo mvura isiri kunaya yakawanda uye kwenguva yakareba ukuwo vasinawo mvura yemadiridziro. Mumwe wevechidiki ari kuvhiringwa nedambudziko iri ndimuzvare Rumbidzai Matonga, avo vanorima madomasi munzvimbo yeChegutu. Muzvare Matonga vanoti kunyange shoko rekuchinja kwamamiriro ekunze rafamba, nzira dzekurwisana nedambudziko iri dzinoremera vechidiki vakawanda.
Zvinhu zvakaita seseed zvinhu zvatinogona kutenga. Chinhu chinonetsa kutenga tobi chekuti dai zvaita government yaibatsira vanhu kutenga mapipe, kutenga matengi yekuti inge uchidiridza.
Vanokokera zvirongwa musangano reZimbabwe Youth Biodiversity Network vaKnowledge Vingi vanoti ichokwadi kuti kuchinja kwamamiriro ekunze kuri kukanganisa gogo renyika kusanganisira revechidiki.
Mvura inonaya kumidzimunda dzedu yavashoma. Tikapisa sango vanoshanda nekurima vanoziva unonzi murakwani kana kuti manyuwa unowanikwa mumasango ari natural. Zvichaafekta futi manutrients zvadero zvichaafekta chikafu chatichawana.
Imwe nyanzvi yechidiki mune zvemamiriro ekunze vaCalvin Manika vanoti zvakawanda zvinokonzeresa kuti mamiriro ekunze anga achichinja.
Manufacturing neproduction of goods izvo zviya panoshanda magases akatwandei mafuels atinoshandisa. Zvikare tinoona futi pakubikwa kwemagetsi zvikuru sei magetsi emarasha zvakaita sekuna nahwange zvinokonzeresa izvozvo kutangasika futi kweclimate. Nyange kutemwa kwemiti chaiko, kufamba kwedzimotokari, zvese izvozviya zviya zvinoafekta ozone layer.
Muzvare Clarice Mandoreba, avo vanoshanda nesangano revechidiki rinokurudzira kuraswa kwemarara zvakanaka reZimbabwe Sunshine Group, vanoti kurasa marara pese pese kunokonzeresawo kuti mamiriro ekunze anga achichinja. Naizvozvo sangano ravo riri kuedza kupedza dambudziko remarara iri kunyanya mumadhorobha.
Vechidiki ava vanotora marara anenge araswa nenzira isina kutsarukana, vomaseparata vachisa zvigubhu pazvo, mapepa pavo zvinoora pazvo zvega. Zvinoora zvinoenda kucomposting. Zvigubhu tiri kuzviendesa kurecycling. Pazvigubhu 25 zvemvura zvinogona kugadzira t-shirt yemunhu mukuru. Mapepa atinenge tinawo ari kuendeswa zvekare kurecycling. Ari kuzonogadzira mapepa nemamwe matishu.
Zimbabwe yakasaina zvibvumirano zvakasiyana-siyana nedzimwe nyika dzepasi rese, ichivimbisawo kuita chikamu chayo pakupedza dambudziko rekuchinja kwemamiriro ekunze. Chimwe chezvibvumirano izvi ndeche Paris Agreement, icho chinokurudzira hurumende dzepasi rese kuti dzidzikise kuburitsa hutsi hunokonzeresa kuchinja kwekunze, uye chinobatsira nyika nenzira dzekuedza kurarama nedambudziko iri. Mukuru wevakuru vakuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Gandari vanoti pane zvizhinji zvinogona kuitwa kuti shoko rekuchinja kwemamiriro ekunze risvike kune vechidiki.
Ngati one kuti nyaya iyi kutaurwa sei nevadzidzisi muzvikoro, iri kuzikanwa sei mumachechi, iri kuzikanwa sei nemasabhuku. Zvakare tine macommunity radio station, pai pavanenge vachiita maprograms yavo ngavawane nguva yekutaura nezvekuchinja kwekunze. Tinofara kuti tiri kushambadza, asi hatisati tasvika pekuti tagutsikana.
Asi mutevedzeri wemukuru wesangano revechidiki vanorima reApex Council of Young Farmers Association vaBaldwin Mazango vanoti vechidiki vari kumaruwa vanofanira kukoshesa kurima nemvura yemadiridziro.
Mvura yemudenga kuchiimirira kuti tinoitarisira kuti mwaka nemwaka pamwe pacho inoshomeka, pamwe pacho inokurumidza kuenda. Saka vechidiki vari kumaruwa vakakwanisa kuti vanochera maballs. Kwaane anonzi masolar powered balls. Iwayo vanogona kubatanidza mari dzavo voita vakawanda. Then voshandisa iyo inonzi drip irrigation. Inoshandisa mvura shoma chaizvo kudarika mamwe madiridziro aripo.
Sangano reWorld Resources Institute rinoti nyika dzakabudirira dzinosanganisira China, United States of America, Russia neIndia ndidzo dzinonyanya kuburitsa hutsi hunokanganisa mamiriro ekunze. Masangano enyika dzemubatanidzwa anosanganisira World Food Program anoti vanhu vangangosvika mamiriyoni mana vachatarisana nenzara muZimbabwe, zvichikonzerwawo nekuchinja kwemamiriro ekunze uko kwakaderedza gohwo munzvimbo dzakawanda munyika mwaka wekurima wadarika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re The Missing Child Kenya Foundation rinoti rakwanisa kuwana vana chiuru chimwe chete vainge vashayikwa nevabereki vavo richishandisa umhizha wechizvino zvino kana kuti forensic image technology. Sangano iri rakaumbwa makore manomwe adarika. Vana zviuru zvitanhatu nemazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 6841 vakanzi vakatsakatika. Russia iri kupomera Ukraine mhosva yekurwisa guta guru renyika iri Moscow nhasi nendege dzemhando yemadrone. Mauto eRussia akandawo zvombo muguta guru reUkraine reKiev kanova kegumi nenomwe mwedzi uno. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia rinoti radonedza ndege dzemadrone sere dzanga dzichida kurwisa guta reMoscow. Meya veMoscow vaSergei Sobyanin vati vanhu vaviri vakuvara. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende iri kuenderera mberi nekutora matanho ekudzikamisa dhora remunyika pamwe nekumisa kukwira kwemitengo yezvinhu kusina shumo kwanga kuchionekwa masvondo adarika, mamwe ematanho airi kutora aya yakaanonokera. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nezuro negurukotaro zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nezvemamwe matanho pamusoro pevavakambozivisa ekudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nesimba redhora remunyika anosanganisira yekuti zvose zvinobhadharwa kumapazi ehurumende pamwe nemakambani ari pasi pehurumende zvinge zviri mumadhora emunyika, uyewo kuti vose vanopinza zvinhu munyika vabhadhare nemari yemunyika kunze kwekunge nyakupinza zvinhu ada zvake pachake kubhadhara nemari yekunze. imwe nyanzu mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti hurumende yakanonokera chose kutora matanho aya zvekuti iye zvino yave kungoedza kuna mapoto isisanamiki.
Zvaitika pane zvekuti Minister of Finance pamapolicy measures awaya akafanana nemunhu akutora Colgate kuti ageze mazino kuti mazino iwaya arambe akanaka ari mukanwa medu, asi vaakuzviita mavende awanda, saka vakainonokera Colgate. Ndozvatoda kuti kutaura measure yavaitora yakanaka chaizvo yekuita liberalize or kuopena yainonzi auction system. Takabviro itaura paprogram panapa kwenguva yakawanda chaizvo kubva muna 2020 pakalaunch auction system.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti
kuti mazano angori kuhurumende kana kuti kune vanhu vashoma ndezvimweni zvoita kuti vanhu ivavo vaone kuti zvavari kuita hazvi kushanda, voramba vachingodzokorota. Saka kana matanho achingoramba achingonzi rimwe rikauya sati pangopera nguva yakareba rimwe rauya, zvochiita kuti nyika yedu inge sechuzi ratizirai nekuti uku iri kurukwa uku iri kududururwa.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanoti matanho ari kutorwa nehurumende aya ekuti mapazi ayo atambire mitero nemari yemunyika anogona kungobatsira kwenguva pfupi.
Asi mberi kunoenda uko handivoni zvichipa chiremera kuZimbabwe ndora, nokuti chiremera chemari yenyika kana kuti kubudirira kwoufumi hwenyika zvinenge zvichiindirana kuti ruzhinji rwavanhu rwomunyika imomo runozvitambira sei, rune chivimbo here nezvirongwa zvehurumende, zvekare kuti vane chivimbo here neZimbabwe ndora racho.
Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vemabhizimusiwo vanofanirwa kuita bandiko ravo kuburikidza nekunge vachitevedzera mitemo yemashandiro avo kuitira kuti hurumende isaramba ichingogadza mitemo inozopedzisira yokanganisa mashandiro avo.
Kurudziro yedu isusu seConfederation of Zimbabwe Retailers ndeyekuti vemabhizimusi ngavaite mabhizimusi zviri pamutemo, vasatyore mutemo pamadiro, nekuti zvinozokonzeresa kuti hurumende iuye nematanho akasiyana-siyana kuchengetedza vatengi. Isu seConfederation of Zimbabwe Retailers hatisi kufara nemitengo yatiri kuona iri munharaunda, nekuti ukatarisa mamwe maproducts anenge achidzimikirwa mutengo wekuti an ordinary person hausvikire. Saka izvozvo ndo zvinozokonzera kuti pange paine mvonga mupopoto iripo pari nhasi, nekuti hurumende inenge yakutarisawo rutivi rwemutengi kunyanya.
Pari nhasi dhora rimwe chete rekuAmerica rinonzi rave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi maviri nemazana mashanu nemakumi manomwe ane madhora manomwe pamusika webhanga guru renyika weReserve Bank of Zimbabwe, kuchiitawo pamusika mutema dhora rekuAmerica richitengwa nemutengo uri pakati pemadhora emunyika zviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvishanu zvemadhora emunyika. Hurumende yeSouth Africa yazivisa kuti haisi kuzosunga vatungamiri venyika nevamwe vose vachaenda kumusangano weBRICS uri kuitirwa munyika iyi. Izvi zvinoreva kuti mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kunzi nedare reInternational Criminal Court vasungwe nemhosva dzehondo muUkraine havasi kuzosungwa. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa amai naLady Pando ndo vazivisa nezvedanho iri kuburikidza negwaro rehurumende kana kuti Government Gazette. Asi mutungamiri webato rinopikisa reDA vaJohn Steenhuisen vaenda kumatare vachiti vanoda kuti vaPutin vasungwe vakapinda muSouth Africa. South Africa yakaisa ruoko rwayo pachibvumirano cheRome Statute chinoisungira kusunga vanenge vachidiwa neICC. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzegore rino, vanhu vachienderera mberi nekunyoresa kuvhota uye vachitarisa mazita avo kuti arimo here mugwaro revavhoti pakamirirwa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatare zuva resarudzo. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inodaidza mumiriri weamerica munyika ichiratidza kunyunyuta nezviri kuitwa nemuzinda weamerica munyika, asi vamwe vanoti uyu mutsindo wejongwe. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende yakanonoka kugadzirisa matambudziko munyaya dzeupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muwashington dc nekusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhlaka 30 Mkwenkwezi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
The constitution siyakufaka ukuthi ukhetho kumele luhambiswe ngendlela elokuthula. Yikho nje okwakhulunywa ngabaseMelika e-embassy besithi abantu bevote bethube lokuthula bekhululekile.
Umeli weMelika eZimbabwe ubizwe ukuyachazisa ngombiko owethulwe yihofisi yakhe enkundleni yeTwitter yokukhuthaza uZulu ukubana ayehlola amabizo okugwalo olwe-voters roll.
Hayi, delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency becampaigner. So sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
I-commission ebona ngezokhetho iye-Zimbabwe Electoral Commission icelwe ukubana ikhuphe ugwalo olutsha lokwehlukaniswa kwemingcelele yezokhetho olwe-delimitation. UZulu wakobulawayo ukhala ngomkhuba osusenziwa ngoba somabhizimusi abaningi ukuba lamaqinga okubamba ngamandla uZulu kubana abhadalele indleko yokuthenga impahla lokudla ngedola leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umeli weMelika eZimbabwe namhlanje uhambe emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe womhlaba ukuze ayechasisa ngombiko owethulwe enkundleni yeTwitter yokukhuthaza uZulu ukubana ayehlola amabizo kugwalo olwe-voters roll. Iningi labantu lithi kaliboni okubi ngale inkuthazo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Esinye isiphathamandla esigodlweni seMelika kwele Zimbabwe esikuhlangothi lwe-Charge d'Affaires utshele iStudio 7 ukuba unkosikazi Ellen M. French uhambe emahofisini ohlangothi lolu bambuza ngombiko owethulwe yisigodlo lesi enkundleni yokuxhumana yeTwitter. Isiphathamandla lesi sithi unkosikazi French ukubeke sobala ukuba eleMelika likhuthaza ukuthi amazwe aqhube ukhetho olukhululekileyo. EleZimbabwe belicatshulwe ngumbiko owethulwe ngunkosikazi French obambe okwesikhatshana isikhundla someli weMelika kweleZimbabwe obukhuthaza abantu bonke ukuthi bayehlola amagama abo kugwalo olulamabizo abazavota kukhetho oluzayo. Unkosikazi French uphinde wathi kumele bevote kukhetho oluzayo. EleZimbabwe lithi umbiko lo wephula isivumelwano se-Vienna Convention esingavumeli amazwe ukuba angenele kokwenzakala kwamanye. Umnumzana George Charamba, isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-Twitter esithi akulunganga okwenziwe ngomele eleMelika njalo sokumele kuvinjwe abadabuka eMelika abafisa ukuzebona ukuthi luzaqhutshwa njani ukhetho oluzayo. Umnumzana Levit Mugejo, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi bahlangane lonkosikazi French bamethulela okufiswa ngeleZimbabwe. umnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF laye uya kuchothoza okwenziwa ngele Melika
ikuthi uambassador lo mbona ngane kasakwazi umsebenzi wakhe kasakwazi umsebenzi wakhe olandayo la lwana uambassador weAmerica umsebenzi wakhe ikubambanisa amazwe iAmerica leZimbabwe ubudlelwane ukudlelana kweZimbabwe leAmerica yena ulapha umele iAmerica kamelanga ezombangazwe lokho okomba ozombangazwe ngokwabizizalwane zeZimbabwe uvele selahlekile lokho sokuhle kubutshengisa ukuthi abantu laba bavele bale agenda yabo yokuganga
uthi akumelanga elemelika lenze lokho
ngoba nxa sekuye sithi abantu abayehlola amabizo la unani lakho kona ukuthi kuhlola kwamabizo ukuhlola kwamabizo ngokwabantu beZimbabwe bekhuthazana bona ama-political parties labo bekhuthaza abalandeli babo besenza njalo ikungenela kwezangakhaya kwele Zimbabwe lokho ikungenela kwezengakhaya
unkosazana French umele uPamela Tremont okhangelelwe ukuthi uzakhethwa lidale leCongress ukuba ayesebenzela kwele Zimbabwe abaphikisayo bathi kuyamangalisa okwenziwe ngele Zimbabwe unkosazana Ellen Shiriedenga umsekeli kanobhala ohlangothi olubona ngezokhetho kubandla leCitizens Coalition for Change uthi
okwakhulunywa yi-embassy yaseMelika asonto emangalisayo kumbe into entsha
umnumzana Tendai Makaripe intathela izindaba ehlaziya njalo ezobudlelwano bamazwe uchasisa kabanzi ngokumunyethwe yi-Vienna Convention nxa kukhangelwa inyathelo elithethwe nguhulumende weZimbabwe
it is important to note that these interpretations can vary if the Zimbabwean government perceives the statement as interference probably it could lead to diplomatic tensions even if the statement doesn't formally violate the Vienna Convention. It's a delicate balance for diplomatic missions to uphold and advocate for universal values such as democratic governance and human rights, while at the same time respecting the sovereignty and self-determination of the nations where they are guests.
Uhulumende wase Zimbabwe ubona lumbiko njengokuqhamukela mhlawumbe kungase kubangile ungezwani kwezombusazwe Lowa nje umbiko lo ungephuli ngokusemthethweni iVienna Convention.
Enye njalo ingcwethi kwezobudlelwano bamazwe umnumzana Lazarus Sauti uthi okwenziwe ngabamele elemelika eZimbabwe kuphambana lokuthiwo isivumelwano seVienna Convention.
The Vienna Convention forbids embassies from meddling in the internal affairs of the host nation. In light of this, the U.S. embassy interfered with the Zimbabwe's internal affairs through its tweet that was uploaded on its Twitter handle on May 26, because from the Zim's government's perspective, the U.S. embassy is now taking the role of voter education, the role of civic society organizations in promoting voter education.
IVienna Convention iyabenqabela abamela amahofisi amazwe abo uthi
kodwa umnumzana efidlela ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi kaliphazamisanga lutho elemelika
yiconstitution yeZimbabwe ethi izizalwane zeZimbabwe ezileminyaka engu-18 kusiya phezulu zilelungelo lokuvota okhethweni olukhululekileyo okungethuselwa umuntu kulo okungatshaywa umuntu kulo okungahlelezelwayo kulo ukhetho olukhululekileyo ngayo yonke indlela yi-constitution yeZimbabwe hayi yeMelika akade ibala
usola isenzo sikahulumende
ngakho-ke kuyamangalisa ukuthi uze sokuthule ecala kanti-ke leyo constitution yabhalwa ngabantu beZimbabwe nje kunjengokuthi nje umuntu ovela kwelinye ilizwe afika athi le yi-bond note kumba balisayini yokuthi kuyemaswingo laphana kuyoharare kufakwe ngabantu beZimbabwe icala lakhe linga akalacala ukhuluma into ebhaliweyo kumele kwenziwe khona lokho okubhaliweyo ngokuba umthetho iconstitution uthi uhulumende weZimbabwe kumele alandele konke okubhalwe esisekelweni sombuso
sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lobambe okwesikhatshana ihofisi yommeli wakwelemelika kweleZimbabwe ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama I-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission icelwe ukubana ikhuphe ugwalo olutsha lokwehlukaniswa kwemingcele yezokhetho olwe-delimitation. Abantu bathi olukhona manje kaluhambelani labahlangana lakho lapho besiyahlola amagama abo ukuthi akhona na kuluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Amabandla ezombusazwe asicele izeki ukubana yazise wonke umuntu lapho azavotela khona esebenzisa imibiko ethunyelwa kumakhala ekhukhwini ngoba iningi mhla okhetho lilakho ukuhamba imango emide ukuyavota. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eselithe layahlola uluhlu lwamagama alabo abalelungelo lokuvota ole-voters roll bakhala ngokuthi kumele abezeki balungisise uhlelo lwabo lokwehlukanisa imingcele ole-delimitation ngoba abantu sebewaswela amabizo abo lapho ababhalisela ukuthi bazavotela khona. Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Tonderai Admire Masikato leminyaka engu-31 oncintisa kukhetho lokudinga ozamela imzilikazi Mpophoma edalele parlamente ngomunye wabakhala ngemingcele emitsha yezokhetho.
I-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo especially nxa bengena kuma-constituency becampaigna. So sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Umnumzana Sanele Moyo umgcini sihlalo wabatsha webandla le-Republic Party of Zimbabwe uthi iPollard yavele yayala i-delimitation report yezeki.
Silibandla le-Republican Party of Zimbabwe sayithola i-delimitation report njalo sathola lithuba lokuthi siyixoxaxoxe lamanye amabandla azombusazwe ukubalisela layo izanu PF khona elibusayo phakathi kuPollard. Kuningi esakusolayo ku-delimitation report okubalisela ama-calculations abo ayirongo. Le ndlela yasetshenziswayo ukudwetshwa kwama-boundaries okubalisela okutshengisa ukuthi akuzange kwenziwa i-consultation kudwetshwa ama-boundaries lawo.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change i-CCC kobulawayo umnumzana Sweden Chirotsa uthi i-delimitation report ekhona izasebenza ukudlilibezela ukhetho.
I-delimitation report sayibona sibili kodwa into esimanga yikuthi sokuvumbuluka ama-polling station ayengekho njalo ama-polling station selahla amabizo abantu njalo i-polling station voters roll isisiba labantu abakwana ama-400 njenge-Bradfield le-400 Thomas Lagden le-400 i-Robert Siyoka ilabantu ababili ku-voters roll. Lokhu yindlela eyokutshontsha ukhetho ngoba ama-polling station enganda siyazi thina ukuthi izanu ilakho ukuthi ifake abantu bayo labantu ama-police asebenza nsida asekela izanu PF. Konke lokhu sikhonona ngakho akusijabulisi sibona njengendlela eyokuriga ukhetho.
Imizamo yokukhulumisana labezeki ibe liphutha ngoba bebengaphenduli incingo bebikwa besemihlanga nweni kodwa isiphathamandla sezeki umnumzana uthloyile silayigwana uthi bonke abathole kuphambanisekile kuluhlu lwe-voters roll bamele babhalele li-commission ukuze kulungisiswe. Usilayigwana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi injongo yokuvulela uZulu uluhlu lolu ikuthi kulungisiswe konke okube liphutha ngaphambilini kokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police athi akhathazekile kakhulu ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu ngenxa yodlakelayo lezimulini i-domestic violence ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana ngomyeni wabo. Embikweni owethu lo izolo amapolisa anike isibonelo sokuthi abanye abesifazane baganyulwa ngamahloka kumbe ngamakhuba njalo abanye abesiliswa bayagwazwana ngengqamu. Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyephadare enkundleni Men's Forum on Gender ithi iyake ixwayisane labanye abesilisa
abalethwa imithetho ndaba ngamacala odlane. Utshele usandekile emhlanga we Studio 7 ukuthi bakhona njalo abanye abesifazana labo abahlukuluzwa ngabesilisa.
Inkulumo eliqiniso ngakhangela udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and kubuhlungu kakhulu kade ziko ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Yinto engajayelekanga ezigabeni zethu, but sokuyinto esijwayelekile nje sisenzakala phose zonke izikhathi. Lokho siyakubona lathi njengenhlanganiso, amadoda izikhathi eziningi yiwo ahlukuluza omama. Even inhlanganiso yethu yephadara enkundleni Men's Forum on Gender, injongo yayo sibili yokuqalisa iqaliswa kwakuyikuthi icede udlakela olwenzakala ikakhulu kubomama, ilinganise njalo, incedise ukuthi kulinganiswe amathuba phakathi kwabomama labo baba. Into le sasiyenza sihlanganela sisebenza kakhulu labo baba ukuthi amadoda akhulumisane lamanye amadoda ukuthi udlakela ayisiyo indlela esixazulule, kumele sixazulule ngayo inkinga zethu esilazo emakhaya, inkinga esilazo esigabeni, kodwa kumele sihlale phansi sikhulumisane, sidinge ezinye indlela zokuthi sixazulule inkinga esihlangana lazo. Njengenhlanganiso sikholwa ukubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. So abantu asihlaleni phansi sixoxisane, sidinge indlela engasokuhlukuluza, indlela engekho violent yokulungisa izinkinga zethu esihlangana lazo.
Libaxwayisa lithini abantu? Liyahlangana labo yini wonke abalwisanayo? Libeluleke.
Silendlela eziningi esisebenzisayo ezibizwa ukuthi awareness, ukuthi siyahle siyekhulumisana lamadoda ezigabeni ezijiyeneyo, sibonisana ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi siqede udlakela emizini yethu lezigabeni zethu. Singancedisana njani? Sikhulume, sixoxisane, kungabi lo dlakela solwenzakile. Kwesinye isikhathi njalo siyahlangana sikhulume kulabo mama, kwesinye isikhathi siyahlangana lezinye izinhlanganiso ezabomama lazo bebuye labo mama, lathi sibuye labo baba, sihlale phansi kukhulunyiswane, kuboniswane ukuthi yikuyini okungenzakala ukuthi udlakela luphele ezigabeni. Kudlakela ke lapha obaba izikhathi eziningi abahlukuluza omama, kodwa of course bakhona ababa laba abahlukuluzwayo laba abadinga ukubana bancediswe. Njengenhlanganiso ke sile counseling department ekhona ukuncedisa labo abahlukuluziweyo lalabo abahlukuluzayo. I-counseling department yethu ivulekile, iyancedisa wonke ubaba lomama abahlukuluziweyo labahlukuluzayo. Abahlukuluziweyo bayancedisa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bangasahlukuluzwa, ukuthi uhlukuluza kwabo kuphele. Abahlukuluzayo labo bayancedisa ukuthi bedinge ezinye indlela zokuthi ba-resolve ama-conflicts abo bengasebenzisanga udlakela. So siyasebenza lamadoda azibuyelayo, maybe ama-perpetrators abahlukuluzayo abazibuyelayo voluntary bezothola usizo, labanye ababerefiwe ngamakhoti ukuthi abuye azothola i-counseling, njalo lamapholisa ayarefera abantu ukuthi babuye njalo bazothola i-counseling kunhlanganiso yethu. Njalo siyasebenza labemajele ukuncedisana ukuthi labo abangene ejele ngenxa yokuhlukuluza abanye bancediswe, bazwisise ukuthi into abayenzileyo yinto embi okunganani, ebuhlungu okunganani, njalo bananzelele ukuthi nxa sebephuma bengaphindi bayenze into enjengayonaleyo. So siyancedisana lama government departments achiyeneyo, lama organization azimeleyo njalo achiyeneyo, lama individuals ukuthi sincedisane ukubana siqede udlakela lolu osoluhluphile kangaka emizini lasezigabeni zethu. Ngiyabona.
Lo ngumnumzana Zipho ngeZipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyephadare enkundleni Men's Forum on Gender, obexoxa ecingweni losandekile emhlanga owe-Studio 7. UZulu wakobulawayo ukhala ngumkhuba osusenziwa ngosomabhizimisi abaningi ukuba lamaqinga okubamba ngamandla uZulu ukuthi abhadalele indleko yokuthenga impahla lokudla ngedola leMelika hatshi eleZimbabwe. Abathengisa ukudla okuphekiweyo sebevame ukucatsha ngokuthi imitshina yabo yeswipe ayisasebenzi, kungakho kumele abantu babhadalele ngedola leMelika. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labantu liveza ukungajabuli ngalomkhuba besithi ngokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika kuba nzima ukuthi bathole eleMelika nanku phela bengaholi ngalo. Eyinye impahla ezitolo lokudla kubikwa kuhle kubhalwe ukuthi lokhu kuthengwa ngedola leMelika kuphela hathi eleZimbabwe. Unkosikazi Phindila Hobe umhlali wakobulawayo ngomunye wabathi bathwele nzima ngoba sebesehluleka ukuthenga ezitolo njengoba bona behola ngedola leZimbabwe.
Ngithengene emashops khathi esivele ukhona unyuke besobhalwe strictly US dollar njengabo cooking oil, then ichukela thina sesithenga nge-RTGS bese si-restricted usuzokuthiwa uthatha kuphela ama-2 kg ayi-2 but umuntu othatha nge-US dollar nayebela kuthi athathe as many ayabe ewafuna. Vele okwakathi esofunta uhulumende angenele ngoba sesibuyela back to 2008 ungakhangela vele o-insco kona ngokwabo awuthengi ngisho even lesinkwa nge-RTGS bakutsho ukuthi imishini offline sekunzima kakhulu kithi.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi we-National Consumer Rights Association iNakhora uthi iholo labathengi alisaphathisi ngoba bengenelisi ukuthenga ngalo. Umnumzana Mbongeni Dube umongi ohlala kobulawayo uthi sebehola inhlekisa engatshengisiyo ukuthi umuntu uvukelani esiya emsebenzini.
Imali esiyamukelayo ivela yanele kube sokusithi isisindo lesi esilokhu esisiwa senza isimo sibe nzima kakhulu. Ezitolo vele kutsho ukuthi asiyaphumela lutho ikati labezimoto abavele beqambe imali ephezulu kakhulu evele ikuthuma ukuthi ubhadale ngemali yaphandle. Silapha samukela imali eyinhlekisa engatshengisiyo ukuthi umuntu uvukela emsebenzini nsuku zonke.
Unkosikazi Sijabulisiwe Moyo olesitolo esithengisa impahla ngemali yeMelika uchaza izizathu zalokhu.
Izakhamuzi kufanele zinanzelele ukuthi sifaka intengo ngeForex ngoba lathi impahla lezi sizithenga ngeForex. Idemand yeForex isihigh okwedlula isupply evela kuhulumende. Ngesizathu sona lesi yikho okwenza thina sicine sesibaforced ukuthi khona sihambe siyethenga iForex phandle kublack market. Lathi siphinde sidlulisele yona leyi intengo futhi kuZulu. Yikho khathesi intengo ziyabe zikhanya zi-inflated zi-high kungenxa yokuthi khona iForex ayitholakali. Idemand i-high kodwa isupply yeForex iphansi.
Iziphathamandla zamavinkili akoChoppies kobulawayo zichaze ukuba uZulu uyenelisa ukuthenga impahla zonke ngemali yakuleli. Lokhu kuqondiswe ngempela viki lapho umphathi ntambo wezemali uSkhwica Mfundo Mthuli Ncube ayethekelele amabhizimusi aleli dolobho watshela intatheli izindaba ukuba idola leZimbabwe alisoke likhitshwe emkambo ngoba kulempumela enhle ngokusetshenziswa kwalo. Uqhubeke ethi impahla esezilungiswa elizweni sezifika kusilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini i-80% okwakungenjalo ngesikhathi kusebenza idola leMelika kuphela. Wengeze ngokuthi nxa kungamiswa ukusebenza kwedola leZimbabwe amanye amabhizimusi angahle avalwe. Uchaze ukuba uhulumende uza kwethula amanyathelo akhangelelwe ukwenza idola leZimbabwe lizinze. Uncube uphinde watsho ukuba ukwala ukwamukela idola leZimbabwe akukho emthethweni, amakampani azatholakala esenza njalo azathathelwa amalayisensi okusebenza. Uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-Financial Intelligence Unit lubikwa soluthathela amanyathelo amabhizimusi atholakala engasagcinisi imali zawo emabhanga lalawo angavumeli abathengi ukuba babhadale ngedola leZimbabwe loba amabhizimusi asebenzisa isilinganiso semkambo omnyama sokuntshintsha imali kanye lalabo abadulisa impahla ukwedlulisa amalawulo. Ngeviki edluleyo i-Financial Intelligence Unit ibisivale amabhanga amakampani amane, i-Saxon Trading, i-Simrack Enterprises, Brainscope Investments kanye le-Munela Enterprises ngenxa yokuthengisa impahla emkambo omnyama. Kunje idola leMelika selithengwa ngenkulungwane phose ezinhlanu zamadola eZimbabwe emkambo omnyama. Kuthi intengo kahulumende eyokuthenga idola elilodwa leMelika ilingaphansi kwenkulungwane ezimbili, i-1888 zimdollars. Ngolwesihlanu oludlulileyo unobhala wogatsha lwezisebenzi zikahulumende unkosikazi Masanga wazise inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ukuba uhulumende ukhangele izikhalazo zababalisi njalo zizakhangelwa kwinkundla ye-National Joint Negotiating Council, i-NJNC, Ngokunjalo, ugatsha lwezisebenzi lukhuthaza izisebenzi ukuba ziqhubeke zisiya emsebenzini nsuku zonke zingakhalali umsebenzi. Abongi bona balobele ikhomishini ebona ngezempilakahle e-Health Service Commission ngolwesithathu lwaliviki beyazisa ukuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo ngoba besebenza bedangele umoya ngenxa yeholo elingeneliyo. Banike uhulumende amaviki amabili ukuba akhangele izikhalazo zabo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabele Masuku.
Abasakhulayo baseZimbabwe bathi ukukhudumala kumkhathi kwenza ukubana bethole isivuno esiphansi. Ngakho ke kumele umhlaba wonke jikelele ulwisane ngamandla lokuguquka kumkhathi. Kubika uTobias Mzingwa.
Abasakhulayo ikakhulu labo abangabalimi bathi ukukhudumala komkhathi kudala ukuba izulu lingani ngemfanelo. Bathi lokhu kwenza amabele engavuthwa kahle. Urumbita Matonga olima amatamatisi eChegutu ngomunye wabakhala ngokukhudumala komkhathi.
I-adaptation process ingani isasiaffecta. Lami khona bangisafundela ukuthi mbone ukuthi iclimate yethu iwine engakwenza. But ngithanda ukubonga ngoba khathesi silabantu abasincedisayo kobofarming city ngale nxa ungangena kuyabe kulama-agronomist. Then kulama-youth lawa abahamba esikolo abayenza owabo agronomy and o yibo abasifundisayo sebeyenza ama-consultation businesses labo-TikTok laba bayasifundisa futhi.
Baningi ababhekane lokukhudumala komkhathi eZimbabwe. Abanye behluleka lokufuya inkomo, imbuzi, izimvu lokunye ngenxa yokuswelakala kwezulu. Umnumzana Wallace Banda, umlimisi okunkampani ethengisa inhlanyelo eSidco eMathebeleland, uthi kunzima ukuba abatsha bezivikele kusimo sokukhudumala komkhathi.
Izindlela zokuthi sizivikele ku-climate change zibalisa ukuthelezela. Kodwa lezi izindlela zidinga ukuthi sigebhe imigodi, siyakhe amadamu ukuze sithole amanzi. Konke lokhu kudinga izimali eziphezulu. Siyadingakala njalo ukuthi sisebenzise izinhlanyelo esingathi ngama-drought tolerant varieties, lama-early maturing varieties. Kodwa ontanga siyehluleka ukuthi sikwanalize ngoba isandla sikasifitshane, njalo kwesinye isikhathi asifinyeleli ukuthola uncedo emabhanga.
Unkosikazi Veronica Chakarasi, ingcweti ezimeleyo ebona ngokukhudumala komkhathi, uthi kulabanye abantu abathi akula kukhudumala komkhathi emhlabeni. Uthi abantu laba bakhuluma abangakwaziyo.
Kulezahlakalo ezibangelwa lizulu eliningi, kube lezehlakalo njalo ezibangelwa izulu elilutshwane. Ngale ndlela sizathola ukuthi abalimi abasakwazi ukuthi balime nini njalo ukuthi balimeni ngenxa yokuthi izulu alisani ngendlela ekade lisina ngayo ngesikhathi esidlulileyo. Sizathola ukuthi lingaphangisa ukubuya liyashesha njalo liphangise ukuhamba. Njalo kwezinye izikhathi liyaphuza ukubuya kodwa liphinde lisheshe futhi ukuhamba. Ngakho uzathola ukuthi izilimo ekade sizilima ngesikhathi esidlulileyo okwamanje azisakhuli.
Unkosikazi Jakarasi uthi umumo lo uphazamisa kakhulu abatsha emaphandleni.
Ilitsha lethu eliningi elihlala emaphandleni liphila ngokulima kodwa ngenxa yokuthi izulu lisuka libe lilushwane abasakwanisi ukulima ngendlela efaneleyo. Ukuchisa kuyaphambanisa indlela abalima ngayo kanye lezifuyo abazilimayo.
Unkosikazi Sibonile Ndlovu osebenza labalimi eMathebeleland ekunhlanganiso yeZimbabwe Project Trust uthi abatsha sebedinga ezinye indlela zokuziphilisa kulokulima.
Inhlanganiso yethu isebenza iseinsiza ogodlwayo umahlaba ayithwali kule gold ngale. So uzafica ukuthi iyouth eningi ithi hayi lokho kokulima sehlulekile nanku phela sokungufejafeja izulu lakhona. So hayi akushiyananga lokuyatshekethi bazingenele emgodini abantwana. Yethu bebelesifiso nje sokwenza into ekhanyayo nge-agriculture.
Inhlanganiso ye-World Resource Institute ithi amazwe athuthukileyo agoqela ele-China, USA, Russia, India lamanye yiwo akhipha intuthu eningi ephazamisa umumo womkhathi. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mangaliso Ndlovu, umphathintambo obona ngezomkhathi lokunye obengaphenduli umakhalekhukhwini. Umnumzana Jonathan Gandari okhokhela inhlelo zohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi ziningi inhlelo ezingenziwa ngabatsha ukuze beziphilise loba kulokukhudumala komkhathi okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kulive Talk lamhlanje, The Connection, sikhuluma labasakhulayo ngohlelo lokuyahlola amabizo abo uluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll oluqhubeka khathesi elizweni. Singekehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umeli weMelika eZimbabwe ubizwe ukuyachasisa ngombiko wethulwe yihofisi yakhe enkundleni yeTwitter yokukhuthaza uzulu ukuba ayehlola amabizo kugwalo olwe-voters roll. Silugqiba ke lapho uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.